Mutongi wedare repamsoro re High Court, va Davidson Moses Foroma, vatura mutongo wekuti nyaya yakakwidzwa kudare ne MDCT, ichida kuti Zek imbomira kunyoresa vanhu, kudzamara yaunganidza zvose zvinodiwa kuti ite chirongwa ichi, haifanirwe kunzwikwa nekukasika, vakati nyaya iyi inofanira kunzwikwa hayo seimwewo nyaya zvayo. Gweta ranga rakamirira MDCT panyaya iyi, va Eric Matinenga, vatsinira zvaturwa nedare.
Judge wataura kuti inokuti ndikunzwa inhasi hazvigoni nekuti pane yatinoti maagent chamber applications nemamwe anoti maordinary applications. Saka vanotiwo kana uchiuya kuti nyaya yako inzikwe nekukurumidza, unofanira kutaurira kuti ikasanzikwa nekukurumidza pane chinhu chinonyatsokuita chakaipa chichingazokwanisa kuti chigadziriswa. Ini ndanchinya kuti chinhu chiri kunyanya kunetsa apa ndechekuti vanhu vari kuregister hapana atinoti masevha unoenda information iyoyo. Saka nekuti hakuna masevha unoenda information iyoyo, zvinozonetsa kana zvikanisa mberi. Papangoti izvozvo ticha hazvisizvo zvaringavandati, you know, ndikunzwe nekukurumidza.
Vamatinenga vati zvave ku MDCT kuti yotora danho ripi kubva pari zvino zvichienda mberi.
So zvinodimenda kuti ma parties aruda kuita chi. Do they want to come back to court? Do they want to come back to court on what he calls an urgent court application? Kana kuti vanongoti kana tikungoti zvavo aiwa isusu pedu tasakura.
Mudare vamatinenga vati kana Zeki kabvumidzwa kuenderera mberi nekunyoresa vanhu sevavhoti pasina michina yekuchengetedza mashoko kana kuti maservers, zvinoita kuti pave nemukano wekuti sarudzo dzegore rinoya dzibirirwe. Vamatinenga vati bumbiro remitemo rinopa hurumende masimba ekuona kuti zvose zvinoda kuitwa kunyoreswa kwevanhu sevavhoti kusati kwatanga zvaitwa. Saka nokudaro Zeki inofanira kumbomisa kunyoresa vanhu sevavhoti yozoita izvi kana ichinge yarongeka. Vamatinenga vaudza dare kuti mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vaifanira kutanga vatarisa kuti Zeki yarongeka here kuti inyorese vanhu sevavhoti vasati vatara mazuva achanyoreswa vanhu sevavhoti. Asi gweta ranga rakamirira vaMugabe panyaya iyi, amai Olivia Zvedi, vati nyaya iyi haifanira kunzwikwa nechimbi chimbi sezvo pachine mukano wekuti MDC igonzwikwa uye pasina chainoruza kana kunyoreswa kuri kuitwa vanhu sevavhoti kukaramba kuchenderera mberi. Mutongi wedare abvumirana namai Zvedi kuti nyaya iyi inogona kuzounzwa zvaye kudare neimwe nguva sezvo Zeki yakabuda pachena kuti kunyoreswa kwevanhu kucharamba kuchenderera mberi kunyange mazuva akatarwa nemutungamiriri wenyika adarika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.